Apo hondo iri pakati peIsrael neHamas yapinda muzuva rechina, dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kurwisana kuri pakati peIsrael nechikwata cheHamas chekuPalestine kwakaregwa kuchienderera mberi kunogona kukanganisa kugadzikana kwedunhu reMiddle East, izvo zvinozokanganisawo upfumi hwenyika dzakawanda dzepasi rose kusanganisirawo Zimbabwe dzinowana mafuta edzimotokari nezvimwe zvekurimisa kubva mudunhu iri. Nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hondo iyi inotobata vavakidzani veIsrael vakaita sana Iran, Lebanon neSaudi Arabia ava vanozivikanwa kuti vanodyidzana neZimbabwe zvikuru.
Nzvimbo iyoyo inokosha chaizvo nokuti ndokunobva mafuta edhiziri nepeturo. Saka hazvishamisi kuti mazuva mashoma ari kutevera dhiziri nepeturo richange richikwira kwete kuZimbabwe chete, asi sokuziva kwedu kuZimbabwe kuti upfumi hweZimbabwe hakuna kunge hwakanaka, hunogona kunge huchitozonyanya kushatisisa.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi nemaindastiri uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries Dr. Callisto Jokonya vanoti nyaya dzekurima dzichakanganisikawo.
Kana yatinoti cost of production nezvinhu zvatinogadzira muno muZimbabwe inobva yakwira futi. Tikatarisa agricultural development yeIsrael iri pamusoro kupfuura nyika dzakawanda wanda ende taachiwana zvinhu zvakawanda kubva pamari. Saka izvozvo zvinogona kutikanganisa futi panyaya dzemitengo yemuno medu kana kuti zviwanikwa nenjere dzataachiwana kubva kwavari.
Dr. Prosper Chitambara avanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute vanoti Israel inogadzira zvinhu zvinosanganisira zvemagetsi, zveumhizha neumhetura mukufambiswa kwemashoko pamwe nechikafu, vachiti hondo iyi inoita kuti kufambiswa kwezvinhu izvi kukanganisike.
Saka hondo iyi inoita kuti mitengo yezvinhu izvi ikwire, mitengo yechikafu yakakwira, zvinoafekta nyika dzese pasi rose, zvinoita kuti inflation, international pressures akwire. Then tinoonawo zvakare kuti Zimbabwe neIsrael Zimbabwe nePalestine kana kudyidzana kwagara kuripo. Saka hondo iyi ichadisturba kudyidzana ikoko kutenga nekutengeserana. Asi chimwe chatiri kutoonawo ndechekuti mitengo yemafuta wakutokwira.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vanoti hondo iri pakati peIsrael neHamas inogona kuderedza kuwanikwa kwezvombo zvekushungurudza nazvo vanhu zvinotengwa nehurumende kubva kuIsrael.
Tichitarisa zvematongerwo enyika muno muZimbabwe munomu, taridziro dzavanhu dzose dzinopwanywa nokuda kwemvura dziya dzinodira vanhu utsi hunovava. Motokari dzacho idzodzo dzotengwa kuIsrael nehurumende yezanupiefu. Utsi hwacho ihwo hune mhiripiri hunobva ikoko futi. Kwozouyazve mazuva apfuura awa paiva nenyaya yemikiribidi yesarudzo chaibva ikoko futi kuIsrael. Tinoziva izvozvezvo. Saka kuirirana kwehurumende yemuZimbabwe yezanupiefu neIsrael kwakasimbirira mukudzvanyirira kodzero dzavanhu. Ndichaona zvichizoderera hurumende yezanupiefu kuno kuchishaya kwokutenga zvinhu izvi, nokuti nyika zhinji dzine dzisingadi kuti dzitengesere zvombo. Nyika inoita zveutongi hweganyabvu munenge musina utongi hwejekerere.
Mashoko akaburitswa neUnited Nations Comtrade ekutengeserana pakati peZimbabwe neIsrael anoratidza kuti mugore rapera ra2022 hurumende yeZimbabwe yakatenga kubva kuIsrael zvinhu zvinokosha $3.76 million. Muna 2021 Israel inonzi yakatengawo zvinhu zvinokosha $1.12 million kubva kuZimbabwe, zvikuru zvacho iri fodya, mhiripiri nemarasha. Ukuwo Palestine inonzi yakatengawo zvinhu zvinokosha $1.93 million kubva kuZimbabwe, chikuru iri fodya. Hondo iyi inonzi yauraya pamwe nekukuwadza vanhu vakawanda muIsrael, muGaza Strip pamwe nemuPalestine.